mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 18 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera vari kumuchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti Zimbabwe haisati yamboona kurohwa kwevanhu nekurambidzwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro musarudzo kwakadai. Masangano evarairidzi anokurudzira hurumende kuti iite misangano yechokwadi nevarairidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko vakasungwa nekurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa kukamba yeHarare Central vakaendeswa kuchipatara cheParirenya Nyatwani Zuru Maneru uko vakaonekwa nevanachiremba. Mapurisa anoti vakarembera vakasungwa vachipomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka paruzhinji vachinzi vakange vachitsvaga rutsigiro rwebato ravo reTCC vari mukati meguta. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakatiwo padandemutande reTwitter nezuro wakare pari kuitwa tsvakurudzo nezvenyaya yekusabatwa zvakanaka kwavakarembera vari mumaoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudzawo Studio 7 kuti mapurisa ari kuongorora nyaya yekuti vakarohwa vari mumaoko emapurisa vachiti imwe nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vange vachitsvaga rutsigiro zvisina mvumo yemapurisa nekunziwo vakatuka mapurisa pavakange vachida kusungwa.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights tataura nawo mukoma Dark Kotat naCC tinomuda shoko vari kumirira madzibaba veshanduko vari munzira izvozvi vakananga kuparirenya kwahospital kwauri kunotarisirwa kuti madzibaba veshanduko vachange vachiadmitwa kana kuradzikwa nekuti wakwara zvakanyanyisa pavarohwa nemapurisa kuHarare Central Police Station. Sando mamirira zvakaita munyika yedu yeZimbabwe.
Semagweta anorwira kodzero dzevanhu, matambira sei chiitiko ichochi? Munoona sei kushungurudzwa ikoko kwaitwa vakarembera?
Tashushikana zvikuru nemaitiro ari kuita vari kutitonga, ari kuita mapurisa kuti ndipo patasvika ipapa pekuti munhu kana apiwa mhosva yekunzi ari kunzi disorderly conduct unotosvika pakutorakashwa kutozvamburwa zvakadai. Zvinhu zvinoshoreka zvikuru, zvinhu zvinoshoresa nyika yedu yeZimbabwe. Tinokurudzira mapurisa kuti vaite basa nemazvo professionally. Kana munhu aine mhosva ngaaprosecutwe, ngaamusungwe omiswa pamberi pedare asi kodzero dzake dzisinyambonyukidziwa, asina asingarohwi. Zvinhu zvinoshoresa, zvinhu zvataitarisira kuti zvakapera kuma 15th century chaiko, hazvifanira zviriitika mukore watiri kurarama.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga akakwanisawo kubata vakarembera vari muchipatara kuparire Nyatwa kuti tinzwewo kuti chii chakatora nzvimbo kusvika pakusungwa kwavo, kunyange hazvo hurukuro iyi isina kuzoenda kure sezvo vakange vave kuonekwa navanachiremba.
Tiri kunzwa kuti mashungurudzwa uye kurohwa zvakaipisisa nemapurisa mweri mumaoko emapurisa, makuwadzwa zvakadii?
Ndakuva musana wenemakumbo ndiwandabatikwadza.
Saka vanachiremba vari kuti kudii nekukwadzwa kwamaitwa imomo makumbo nemusana.
Vachiri kundi batsira.
Mungatudza kuti chii chasvitsa kuti munge muchisunga nemapurisa nekuzorohwa iko.
Ndaitongofamba ndiri pananeso kwandapurukira paivhaiti. Chingoti fambeika handina kutomboita kana kuti. Kwa ndatobo topauya motikari yanga isina namba plate kaunga nekana zoke plate. Tumaburuka mangu machinda imomo. Hendi imwe 4x4 yanga itotera umashuri. Tumwa zoburuka mungu 4x4 ndewa ngarumuka motika yanga. Ndewa buruka kutondi bata. Kutondi kanda mungu 4x4. Kwa kushuka kupolisi. Chimbo shuka kupolisi na buruzi wa motika. Mbanda hendi suwa kune imwe room ili pazi so. Haikoko ndukwa ndarowa. Andarowa singaiti.
Saka wangu wachukuti waruku kuroyera ichi.
Mungu wachona dana mbo wanzana zoto chaura ututi. Tikana soku discipline tika kuruwa ufuwaka pcheka chii.
Abo vange vari nengo ya Batore Citizens Coalition for Change va Godfrey Karembera va nozivikanwa nere kuti madzibaba veshanduko vari parunhare muchipatara cheparire nyatwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Zvichakadaro masangano anorwira kodzero dzevanhu anoshora zvekurohwa nekurawa kwevanhu kuri kuitika. Mukuru we Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vanoti nyaya yokurwisana nekurambidzwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro haina kutanga nhasi, asi vachiti vaitarisira kuti izvi zvava zvemakare kare. Dr. Kika vanoti zvegore rino zvanyanyisa.
Ndinoona sekunge tiri kuramba tichitendera panzvimbo imwe chete senyika. Nyaya violence pama election, nyaya kurambidzana kuita makampeign kwemapato, haisi nyaya yatanga nhasi. Nyaya nemakore, nemakore. Maelection isapfuura, tanga tiri kusangana nenyaya dzakadai. Asi gore rino zvinenge zvatinyanyei, takatarisa maelections aitika muna 2013, pamwe chete naaitika muna 2018. Tirikuona violence yacho kunyangwe zvavo awari maby-elections. Maelections asina kunyanya kukosha tikada kuimaenzanisa nemaharmonized elections. Asi tirikuona kuti mapato vari kukoshesa maelections awa zvichida nenyaya yehuwandu hwemasits ari open. But zvekare takatarisa nekuti tine maharmonized election gore rinouya.
Chii chamakasangana nacho? Chii chamuri kuona Dr. Kika?
Violence yata rekoda so far yaka wandisa. Tirikuona wa masupporta ya mapolitical party ya mapato vachirwa. Ninyaye zvipfeko zvavanenge vakapfeka. Tirikuona zvekare mapurisa chivapo zvekare pakudisrupta mumwe musangano. Ne violence takaona zvakaitika kugokwe. Nhasi taona zvekare zvaitika ne vanozivikanwa neruzhinji kunzi madzibaba veshanduko. Vanonzi avo vasungwa muguta reHarare. Vakanorohwa kumapurisa nenyaya yekupfeka zvipfeko zveyero. Tiri kuona zvekare mapato kuzvikuru sei CCC, Citizens Coalition for Change, ichirambidzwa nemapurisa kuita marali mune dzimwe nzvimbo. Izvi zvinhu zvisiri pamutemo. Bumbiro redu remutemo rinopa kodzero kuna ani nani zvake kuti ange achiita political activity. Zvichinge ichero zviri pamutemo hapana anofanira kuzvimisa. Mara hali inyaya yekungozivisa mapurisa chete hakusi kuti mapurisa vane masimba ekumisa rali. Saka tiri kuona vachishandisa zvekare masimba avo zviri pamutemo. Zvataingoona zvichiitika makore aya pachine mutemo wataiti posa. Saka zvinhu zvisina kufanira zvatiri kuramba tichiona zvichiitika izvi.
Kana makatarisa zvese zviri kuitika Dr. Kika, munoona sekuti sarudzo iyi ichabudisa chokwadi here?
Zvazvinoita zviri paviri. Pane kuitika kwesarudzo zviri pajekerere zvine fairness, kozoti appearance yesarudzo kana kuti kurakidzika kwazvinenge zvichiita. Tinenge tichida kuti sarudzo yedu iratidzike kuti iri kuitika mune zvakanaka, asi igoitika zvekare mune zvakanaka. Saka zvinhu zviviri izvozvo zvakakosha. Pari zvino kana tichiona violence, tichiona kudzivirwa kumamwe mapati kuti vange vachipiwa hamukana panhepfenyuro, kuti vange vachiita gungano dzavo, zvinorakidza vanhu kuti mamiriro azvo hazvina kumira zvakanaka. Zvinova zvinozoita kuti vanhu vasabude vachinovhota, nekuti vanhu vanenge vakutoti maitikiro azviri kuita handiwo, saka maresults acho pamwe anozobudawo zvekare zvisirizvo. Saka tiri kuona kuti zvinodiscourage mavoters, zvinounza yatinoti voter apathy. But zvekare takatarisa maitiro ari kuita ZEC tinenya dzakawanda dziri kubuda mairano nemamiriro akaita voters roll netsarangudzo dzisingagutse dzinobva kuZEC zvinotipa kusagadzikana kuti maelections awasarudzo ichaitwa nemazvo here mapurisa achaita basa rawo here ZEC ichaita basa rayo here tichizoburitsa maresults ane chimiro chakanaka zvino zvekuti hatingataure pari zvino neconfidence kuti hongu masarudzo dzatakatarisana nadzo dzichaitwa mune zvakanaka asi shuviro yedu ndeye kuti dziitwe zviri pamutemo zvidudo zvevanhu zvichiva zvinozobuda zvichiremekedzwa
avo vange vari mukuru wezimbabwe human rights ngo forum Dr. Musa Kika vari parunhare kuHarare nestudio 7 Rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti hurumende haina hanya nekuona vana vechikoro vasina varairidzi, vachiti hurumende yaifanirwa kunge yakaita hurukuro dzakadzama nevarairidzi kuti vana vawane dzidzo yakakwana. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vaudza Studio 7 kuti varairidzi havasi kuenda kubasa pamusoro pehurumende isingadi kuita hurukuro dzine musoro nevarairidzi vachiti iko zvino hurumende inorwa nekushungurudza varairidzi pachinambo chekugadzirisa zvinhu zvinonetsa
muzvikora hamuna kumira zvakanaka mushure mukunge varairidzi vaenda paincapacity station yanga yakanyanya zvikuru sei kubva musi wa 7 kusvika musi wa 22 zvichitevera kubhadharawo mari shoma varairidzi vakawanda vakakwanisa kuti vadzokere kuzvikoro asi tiri kuona kuti vana vechikoro havasiri kudzidza tingataura kuti kubva musi wa 7 kusvika musi wa 22 vakawanda varairidzi vanga vari incapacitated vamwe vanga vakaenda kunomaka zimsek vamwe vanga vakadamwawo kuzek pari zvino vamwe vaenda futizve kusensus asi chikurukuru chaapa kuti muzvikoro musadzidza inyaya yekushungurudza navarairidzi neline ministry of education zvichinzi nyorai matsamba wokuti mamuri kupi kubva musi wa 7 kusvika musi wa 22 asi dambudziko rinonetsa ndechekuti varairidzi vari kunzi vanyore matsamba zvichibva pamashoko anotaurwa nemuromo mashoko anotaurwa nemuromo mupublic service anopindurwa nemuromo mashoko anofanira kunge akanyorwa
saka imi semasangano anomirira varairidzi munoti moita sei nenyaya iyi
isu semaunions tinorangwa tichirangaridza varairidzi vatinotungamirira kuti havana kusungirwa kuti vapindure mashoko ataurwa nemuromo zvekare both employer public service commission neministry of education vanoziva kuti varairidzi vanga vari kupi nekuti takanyora gwaro rakaenda kupublic service commission tikarikopa kuministry of education tikapawo vakuru vezvikoro saka hationi kuti varairidzi vane nyaya varairidzi havana mari dzokuti varamba vachienda kuzvikoro pari zvino vanokwanisa kunge vachiripota to district saka kutsvaga uta nomugate kushungurudza kuita inonzi witch hunting muzvikoro asi yatiri kungoona kuti iri kuafekta mwana wechikoro nokuti muzvikoro hamuchina kudekara vakuru vezvikoro vanonzi vanyorewo matsamba vozonzi vanyorese varairidzi matsamba saka muzvikoro umu bata murefu bata mupfupi tichichinjana mashoko isu chiti varairidzi havana chokunyora nokuti ministry inoziva kwavanga vari pamwe chete nepublic service
izvi zvinoitei kuvana vechikoro Dr. Zhu zvinoitei muzvikoro
izvi zvapa kuti muzvikoro musadekara varairidzi vanhu vari kupomerwa nyaya dzakawanda izvozvi unza vafanira kuti kuaende kusensus unza vafanira kuti aende kuzeki asi unza vanofanira kushandisa madhongi even mari dzakapomerwa nehurumende zvokuti vana vavarairidzi vachange vachibatsirwa ona ma 20,000 hapana kwekudzibvunza ukatobvunza iko zvino hapana padziri kubuda saka kubatana kumeso kutsamwa kwavarairidzi kushungurudzwa kwavarairidzi ndozvapa kuti mukoro mushayiwe kudekara vana vatadzi kudzidza muzvikoro temu rino ripere riri temu ringanzi pachirungu a period of wasted years hapana zviripo makumbe enyoka vana varongopera kuenda kuzvikoro varairidza vasikuenda kunodzidzisa varienda kunobvunzurudzwa izvo zvapa kuti varairidzi vakawanda vatsamwe zvikuru endi kana tisigadzirisi zvinhu zviri muzvikoro umu zvichapa kuti vana varasikirwe nenguva refu uye zvemazizasi azobuda akashata zvikuru pagore rinouya ari marizasi egore rino
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takwafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti havazivi kuti masangano anomirira varairidzi anotaurei sezvo varairidzi vanoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana 97% vari muzvikoro vachidzidzisa vana
isu sebazi reprimary secondary education tinoti vatungamiri vevadzidzi ngavasataura nhoroondo dzekwavanenge vasina kuswera muzvikoro medu vadzidzisi vakawanda chaizvo tatoti tine kuma 97% vari kuuya kuzvikoro uye vari kutodzidzisa vachiitwa anonzi maclassroom observation nemaheadmaster nemaschools inspector nemadistrict schools inspector saka dzidzo yemhando yepamusorosoro iri kuramba ichienderera mberi
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7 zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri 362 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu nemazana mana ane gumi nevasere 5,418 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvina zvine gumi nevaviri 244,012 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nevatanhatu 4,409,406 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mana ane makumi matatu nezvinomwe zvine mazana matatu nevasere 3,437,308 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana nemakumi manomwe nechimwe nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevana 171,954 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday gurukota rezvemari vamuturi muve vanoti varimi havasi kuzobhadharwa mari yechibage chavo nemadhora ekuamerica munewsday makare rimwe sangano rinomirira varairidzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinoti rakamirira kuita hurukuro dzine musoro nehurumende kuti kusawirirana pakati pehurumende nevarairidzi kupere zimlife.com rinoti dare rezimoswa nezuro rakasendeka parutivi mutongo pamusoro penyaya yakaunzwa nevana vevaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe avo vari kuramba kuti baba vavo vapfukunyuwe pavakachengetwa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Msangano wa ZANPF, you know, Sunday supporter ZANPF, but ne timu redu takatozo na uti apana chatiri kufira tinge tingo nyenge zero wasevano wanenga wachigara kumusha tinobva kugokwe kwa chirea tichingo nyenge zero tinoda kuitira zvakati asi hapana chatinoona kunenge kuri kungonyeperwa koga koga. Saka ne vamwe vangu vechidiki mayuti kana ndisingakanganisi tinotosvika ma ma district anokwana kuita 4 takagara pasi tikaona kuti zviri nani tichage mutungamiriri anotitungamirira weTCC inova bato ratinoona kuti ndo bato rine future yeupenyu hwedu. Izanu yemadhara anonyepa mbavha idzi tasiyana nazvo izvo.
Makadi pa Studio 7 apo ini ndine mukoma Mavelas ndiripo pa South Africa apo kumbiro mutudziro vamunanga agwavo kuti zvavari kuita tinozviona tiri kuzovhota isu mayouth mazeto vasati jairira tiri kuzvionawo zvavari kuita tinge tiri kuvaziva. Makadi pa Studio 7 apo ini ndine mukoma Mavelas ndiripo pa South Africa apo kumbiro mutudziro vamunanga agwavo kuti zvavari kuita tinozviona tiri kuzovhota isu mayouth mazeto vasati jairira tiri kuzvionawo zvavari kuita tinge tiri kuvaziva.
Pa Studio 7 mamuka sei apo vana mukoma tanonoka mamuka sei pa studio apo ini zita ndinoitwa Smart Njanji. Ini dongo chisandu kuna vachamisa iya vachamisa vakanyanya vakanyanya mchinda yeye akanyanya akanyanya muona kala yeyelo iyi takaiziva kubva kudhara kuti iripo but tanga tisingambotozivi kumbototi takambotokosha kudaro but apa payazoona ndiko ndivachamisa manje apa esha yakutotambudza manje takutogara kutochinja dzimota dzedu makala tombotesa yelo yelo yakunetsa yakunetsa. So inini hangu chanda kungokurudzira kune ava vamwe vese vana monzorana navakupe vese kusanganisana navo madhuku vana mai mujuru ndinongovakurudzira hangu kuti kana kuri kuti vari pachokwadi kuti vane chido chekuti Zimbabwe iite bho kudai vakandosangana vachamisa vangoita chinhu chimwe chete and then itokwanisa kuita chinhu chinenge chichibatika chero vasipo havo vachamisa vagara vanongohwina zvakadaro bhati zano inenge chiwana kamukana kekubiridzira nekuti vanenge vachiti havo handi mavhoti avangozoti kunyungo kumwoko but vese ivavo manje kana vakai kuna vachamisa handini musarudzo mongopinda zano PF neyeTCC zvinenge zvakunetsa kuti vachipabirira manje ipapo manje panenge pakutambudza nekuti Zimbabwe yese vagara vanondoziva kuti inotoda vachamisa. Saka ini ndinongokurudzira vamwe vese ava kuti ngavaita sei ngavaende kuna vachamisa. Ndotenda futi kuna vachamisa kuti maitiro avo haana kusiyana asereki neanelson mandela mushakabva vave muno musouth africa havana kuti ukavaitira chakaipa vanozokudzorawo chakaipa vanongoti ha wakanochidongodzoka dzoka uyeti vake nyika yedu. Ndinozvitenda sere ndinozvikurudzira kuna purezident wangu vachamisa rambai makadaro ngaapinde hake.
Makadi vepa Studio 7 ndinoitwa chomudzudzu ndiri pano papretoria apo ndine mubvunzo wandoda kumbosenda kuna president wedu waemarson munangagwa avo vanozvitiwa kuna maforeign countries anouya kuzoita investment muzimbabwe. Ko machina anotsvakei munyika medu? Machina akazowana nzvimbo here muzimbabwe?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Mucheti udzazwa munofunga pane zviri kuitika. Shoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Hurumende yakabvuta masimba muBema yakaparadza utongi hwejekerere ikakonzera kunetseka kwevanhu munyika. Mutevedzeri wemukuru weUnited States Agency for International Development USAID munharaunda yeAsia vaCraig Hart vakaudza Congress yeAmerica kuti hurumende yeBema haichakwanisi kuitira veruzhinji zvainofanirwa kuvaitira vachiti iri kutokonzera kuti vanhu vatsvake rubatsiro zvakanyanya. Vanoti muna kubvumbi 2021 vashandi munezve utano vanoita zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana vakanga vari pakuramwa mabasa vachiratidza kusatsigira kwavo hurumende yemauto yakabvuta masimba. Hurumende yakatanga kusunga nekumbunyikidza mazana nemazana evashandi munezve utano vakanga vari pakuramwa mabasa. Kusvika muna zvita 2021 vashandi munezve utano vanoita zviuru makumi mashanu 50,000 vakanga vachiri kuramwa mabasa. USAID iri kushanda nemasangano akazvimirira masangano ezveutano mumatunhu akasiyana siyana munyika nemamwe makambani mukuunza rubatsiro mune zveutano kuvanhu zvikuru munzvimbo dzakanyanya kuvhiringwa nekuramwa mabasa kwevashandi vehurumende. Munyika dziri munharaunda yekuchamhembe kweAsia, Bema ndiyo ine vanhu vashoma vakabayiwa nhomba dzose mbiri dzekudzivirira COVID-19 uye kupararira kwechirwere ichi kuri kuramba kuchikwira. Pari zvino sangano reCOVID-19 Vaccine Facility kana kuti COVAX harisati raendesa mishonga yenhomba inopfuura mamiriyoni 10 yayakavipisa Bema. Hurumende yeBema yakawanawo kubva kuPeople's Republic of China, India neRussia mishonga yeCOVID-19 inoita mamiriyoni 56. Kusvika musi wa20 kukadzi gore rino, Bema yanga yabaya nhomba mbiri vanhu vanoita zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana. Kuwedzera uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19, COVAX inofanirwa kupa Bema mishonga iyi ichishandisa masangano akazvimirira uye anovimbika. Vakadaro vaHeart, USAID inobatsira nemari yekuchengeta, kugadzirira nekuparadzirwa kwemishonga iyi muBema. Pamusoro pezvo, USAID inotsigira zvirongwa zvekudzidzisa vanobaya nhomba, kukurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba kudzivirira COVID-19, kuvhenekwa chirwere ichi kwevanhu uye kurapiwa kwevanhu mumakiriniki. Asi COVID-19 handicho chirwere choga chinonetsa muBema. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere cherurindi kana kuti TB chakanyanya muBema kupfuura mune dzimwe nyika dziri munharaunda iyi. Mumakore 10 apfuura, USAID yakabatsira mukudzikisa chirwere cherurindi muBema, asi kubva pabvutwa masimba nemauto chirwere cherurindi chava kukwira zvakare. Mugore riri kuuya, USAID ichawedzera mukubata nekurapa chirwere ichi ichishanda nemasangano akazvimirira. America haikwanisi kungotarisa hurumende yeBema ichitadza kuitira vanhu zvavanofanirwa kuitwa nehurumende yavo. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka Hwande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera kana kuti madzibaba veshanduko vari muchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Sangano reZimbabwe NGO Forum rinoti Zimbabwe haisati yamboona kurohwa kwevanhu nekurambidzwa kwemisangano yekutsvaka rutsigiro kwakadai. Masangano yavarairidzi anokurudzira hurumende kuti iite misangano yechokwadi nevarairidzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai isu zvekare manheru anhasi apo tichikupazvo dzimwe nhau. Ini ndini Tanuno Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.